manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 27 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndakaudza vanamuranga kwakutambudikwa pana kuti dzore sarudzo yedu yakabirwa. Tinofanira kuti munyika muno muite political dialogue. Political dialogue nokuti purpose zvekuti ndecheni iyo. But political dialogue yokutiwirirane kuti what is the nature of the crime.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inocherechedza kusvitsa kwayo makore gumi nemapfumbamwe kubva zvayakavambwa muna 1999.
Kana ari mutungamiri anoda kuti vanhu vemunyika vagare zvakanaka achiziva kuti akavhoterwa Chamisawo akavhoterwa nevanhu vaive nechisuo chekungoti vanhu vagare zvakanaka muno munyika panenge pasikachadi humbimbi ndoko. Panenge pakuda kuti ngatibatanidzei musoro pamwe chete vamunangagwa vachamisa tichibvuma kuti vakativhotera savaingoda chishuwo chavo ndechekuti tive neupenyu hwakanaka muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite nhaurirano navachamisa. Vanyori vemabhuku vochema-chema rasikirwa nemari sezvo mabhuku avo ari kutengeswa mumigwagwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanyori vemabhuku vakawanda vanoti mabhuku avo anofanirwa kutengeswa mumigwagwa zviri pamutemo. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare, vanyori vabvumirana kuti dambudziko rekutengeswa kwamabhuku avo zvisiri pamutemo kana kuti piracy haripere sezvo kuine vanhu vanoda kutenga mabhuku aya nemari shoma. Mumwe munyori muzvari Monica mupamba washe vati panofanirwa kuve nemigwagwa inotengeserwa mabhuku sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Muzvari mupamba washe vati vanotengesa mabhuku mumigwagwa vanofanirwa kutopiwa mabhuku nevanodhinda uye munyori webhuku achiziva kuti anotengesa nemari yakadii.
Saka panze pekuramba tichinetsana nevanhu vanotengesa mabhuku mumastreet, ngavave part of our industry, tichishanda tese kuitira kuti mabhuku ngaawanikwe nemitengo yakasiyana-siyana inoenderana nemuwaniro wedu. Ngakuve nebhuku rinotobuda richibva kuna publisher iroro re$3 re$5 rinoenda kuma street booksellers.
Muzvari mupamba wache vati vanodhinda mabhuku vanofanirwa kudhinda nekuburisa mabhuku akasimba zvakasiyana kuti bhuku ritengwe nemitengo yakasiyana zvichienderana nekuwana kwemunhu.
Asi ukaenda kune dzimwe nyika kutori nemastreet anenge ari assigned kuti apa panotengeswa mabhuku, tovaone zvimwe chete izvozvo. Saka zviri kwamuri kune anotenga kuti asarudze kuti ini ndinoda bhuku iri zvichienderana nekuti chauri kuda chii. Sechikoro chine bhuku rinoshandiswa nevana vakawanda ravanoda kushandisa kwemakore akawanda, vanotengawo makopi anodhura akasimba. Asi ini semubereki kana ndichitengerawo mwana wangu mumwe chete bhuku raachashandisa kwegore, ndonotengawo karakachipa randinokwanisa.
Izvi zvatsigirwa nemunyora nemukurumbira vaThompson Todzo avo vanozivikanwa nebhuku ravo rinonzi Pafunge. VaTodzo vati pari zvino hapana mari yavari kuwana pamabhuku avo eshona ayo ari kudzidzwa muzvikoro.
Inini mabuku angu ariku pahirikwa. Nyangari mchikora nindu anari mbamaya. Ariku pahirikwa zubita nata nchumwani. Taka nchumbonde ina nchumwa una mikore jikresi. Nchumutoko diyo. Nchumutoko ninge chida wakuti ya abude. Asi kirikuwa na maskuu za azara maani mabuku angu ariku prinda wega wani.
Mume mnyori Lorenzo Ola atiwo vanhu vakawanda vari kushaya mabhuku kwaanotengeswa zviri pamutemo vozvawana mumigwagwa.
Munoona kuti vanhu varikuda mabhuku asi varikuda mabhuku akachipa. Mabhuku akachipa uye anowanikwa padhuze nepavari. Mabookshops mazhinji akavhara iko zvino asi kuwanika. Munhu arikuda bhuku akaenda kubaroda asi kuwana mamwe mabhuku akaenda kumambo press mabhuku mamwe mashoma. Akaenda ku college press mamwe mabhuku avasitori na mabookshops mazhinji ava mashop pamwe ehembe nechi saka hau toshandisa sei vanhu vari mu street imomo kuti titengese mabhuku.
Munyori ane mukurumbira chima chinodya atiwo kuti vechidiki vanyore mabhuku zvine hunyanzvi vanofanirwa kuti basa ravo riongororwe nevapepeti vemabhuku vane hunyanzvi. Chinodya anoti vapepeti vakakosha mukunyora kwemabhuku. Vanyori vemuZimbabwe vari kurasikirwa nemari yakawanda sezvo zvinyorwa zvavo zviri kufotokopa pamwe nekutengeswa zvisiri pamutemo. Dambudziko iri riri munyika dzakawanda dzichiri kusimukira sezvo pasina mitemo yakasimba inoranga vanotyora kodzero dzevanyori pamwe nevatsikisi vemabhuku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Apa Chigoriwa.
Batore MDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa nasi racherechedza kushitsa kwa raita makore gumi nemapfumbamwe kubva paravambwa mutungamiri webato iri achikurudzira nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya iyi.
Vashitaura pamhemberero idzi idzo dzaitirwa munhandare yeGwanzura iyo yanga yakazara zvekupfachukira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vatanga nekutenda veruzhinji nekuvavhotera ivo pamwe nebato ravo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano nehurumende yavamunangagwa senzira yekuedza kupedza gakava riripo rine chekuita nesarudzo idzo dzavanoti dzakabirirwa. Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo idzi, commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda izvo zvakatsinirwawo nedare pamusoro-soro munyika reConstitutional Court. Vachamisa vati havatambire zvakaziviswa neZEC pamwe nedare reConstitutional Court.
Ndakaudza vayamunangagwa kuti tabudikwa pana kuti dzore sarudzo yedu yakabirwa. Tinofana kuti munyika muno muite political dialogue. Political dialogue not for purposes zvokuti ndechenyu, but political dialogue yekutiwirirane kuti what is the nature of the crisis. Isaka, there are five issues that are supposed to be resolved. Number one, ngatidzokerei kuti akahwina ndiani. Tinotarudza kuti akahwina ndiani nokuti munoziva mavhotera makaita.
Panguva iyo vachamisa vari kukurudzira nyaya yenhaurirano vatiwo vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vanhu vopinda mumugwagwa rini kunoratidzira.
Vanhu vari rei? All that is left for us, tichibva pano takuronga zuva kana kuti mazuva atichakudzai, isatiite zvemhirizhonga, tichazviita zviri pachena, so that there is no violence but there is peace. Saka ndichakukumbirai mese vari pano kuti patiri kudzokera kumba handei tinotungidza moto.
Tumwe vataura pamhemberero idzi vaElvis Mugari avo vanga vakamirira sangano rehashtag Tajamuka vati vari kupa vamunangagwa kusvika musi wa17 mbudzi kuti vasiye basa vachiti vari kutadza kutungamira nyika zvakanaka uye vachiti zvakare vakabirira musarudzo. Kunyange hazvo vachamisa vachiti sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro vamunangagwa nebato ravo rezanu PF vanoti vakakunda zviri pachena musarudzo idzi. vachamisa vati havasi kuzodzokera kumashure nekudzinga kwavakaita mameya emadhorobha akaita semasvingo, Victoria Falls necheGutu, vachiti vanhu ava vave kudyidzana nezanu PF uye havana kutevedzera zvakange zvasungwa nebato ravo pakuti vachaita mameya mumaguta aya ndivanani. Panyaya yeuori, vachamisa vati vose vari kuita zveuori muhurumende vanofanirwa kutorerwa matanho akasimba. Kunyange hazvo veruzhinji vanga vakatarisira kugadzwa kwavachamisa kuti vave mutungamiriri wevanhu sezvakaitwa vaRaila Odinga kuti vamirire vanhu vemuKenya, ruzhinji rwevanhu rwanga rwuri pamhemberero idzi ndirwo rwati rwagadza vachamisa semutungamiri wavo. Mhemberero dzaitwa nhasi ndedzekutanga kuitwa pasina vaimbova mutungamiri webato iri, Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, avo vakashaya muna kukadzi wegore rino mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa vatiwo vaTsvangirai, avo vapihwa mubayiro wekurwira shanduko munyika kunyange vakafa, munhu aive nemuono wetwiza panyaya yekuti muZimbabwe muve neshanduko. Ndosaka vakasiya varatidza vanhu vakawanda munyika gwara rekutevedza kuti ruzhinji rweZimbabwe rugoita mutamba rakede. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yanzve munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai mbofana vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kugara pasi votaurirana navachamisa kuitira kuti zviri kunetsa zvigadziriswe munyika. Mashoko aya vambofana anotevera mashoko avamunangagwa ekuti havasi kuzoita mushandira pamwe navachamisa sezvo vamunangagwa mbune vakasarudzwa nevanhu. Rachel Towe Studio 7 atanga nekubvunza vambofana kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa.
Ndinoona riri danho risina kunakira nyika pari zvino nematambudziko atiri kupinda senyika eupfumi, nekuti vanhu pavakaenda kumaelection vaienda hazvinei kuti bato ravakasarudza nderipi, ZANU PF kana MDC. Chaive pamoyo pevanhu changa tiri kuti vari kuda kugara zvakanaka, upenyu hwakanaka. Asi tichiona zviri kuitika masvondo apfuura, tiri kuona kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika. Saka kana ari mutungamiri anoda kuti vanhu vemunyika vagare zvakanaka, achiziva kuti akavhoterwa, chamisawo akavhoterwa, nevanhu vaive nechishuwo chekungoti vanhu vagare zvakanaka muno munyika, panenge pasikachadi humbimbi ndoga. Panenge pakuda kuti ngatibatanidzei musoro pamwe chete vamunangagwa vachamisa, tichibvuma kuti vakativhotera chavaingoda chishuwo chavo ndechekuti tive neupenyu hwakanaka muZimbabwe.
Zvii zvinofanirwa kuitwa munyika takatarisa matambudziko akatarisana nenyika pari zvino?
Chikuru vatoto kutaurirana, ngekuti makanzwa kana ivo vezanu vachitaura vanenge vachitaura mastori akawanda kusabotaji vavengi zvakazoti zvakati. Kana uchiti muvengi ari kukukwadzira mhuri yako, unodii kutaura nemuvengi wacho? Kana uchinyatsobhiliva kuti mumba mako mapinda mhondi yakabata pfuti iri kuda kuuraya mwana wako nepfuti, hautukani nemunhu ee, unotanga kutaurirana naye. Ini handisi kuti upfumi huri kuurayiwa neopposition kana nani nani, asi chiri kudiwa iye zvino ndechekuti vanhu veZimbabwe tisiyane nezvepolitics. Vamunangagwa vacho ndo vakatanga kutaura vachiti ngatimbosiyane nezvepolitics titarise zveikonomi. Saka kutarisa zveikonomi, ngatichitaurirani neMDC, ngatichitaurirani nevamwe vese vane chekuita neZimbabwe, macivil organization, macitizen organization, maresidence organization, vemasvondo tese, tiise musoro pamwe chete kuti dambudziko rapinda musha ndeiri, toita sei, pasina kuita humbimbi ndoga wekuti ndini ndakavhoterwa, ndini ndichasolva problem iyi. Vari kufa nenzara kumba uku hazvinei nesu, tichangosolva chete tirisu tega nekuti ndisi takavhoterwa. Shuwa kana uchida nyika yako uchiona vanhu vako vachisafa, hauvasi uchisafa uchiti handinegosheti nemumwe munhu ndekuti ndini ndakavhoterwa, unotaurirana nemunhu uyeye.
Tiri kuona kuti vachamisa vazvigadza semutungamiri wevanhu. Danho rakadai rinosiya nhaurirano dziri papi dzati kunzwa kuti dziri kukokerwa neZimbabwe Council of Churches?
Pakadaro panonetsa vachoto. Ndinoona kuti vachamisa apa vati vamhanyira mberi pachine matambudziko, imba ichiri kubhedha iyi. panga pachida kuti mapato maviri atobodzika mazvavo pane pakamira nyika yezvino paborega zvekuti vanhu vasotesane vaboitirana vamunangagwa vachitaura marumwe zuro vachiti hakuna zvekutaurira nevachamisa vachamisawo nhasi voti ndini people's president ndagadzwa ndinoona kuti haisiri iriyo nguva yekuti vanhu varwisane vese vari vaviri mapato maviri ayo ndoona kuti zvavari kuita izvi hazvina kunakira nyika pari zvino ivo kana vakagara zvakanaka kwavari ikoko vanhu zvechokwadi vari kutambura pano pasi vachoto pari kuda kuti pave nevatungamiri vati ndinobvobvisa izvi zvekuomesa musoro zvokuti ndini ndakavhoterwa ndini ndakavhoterwa ini handitauri neopposition ineni ndini people's president ngazvibotsvetwa zvazvo tifunge vanhu vari kudzimba vari kurara vane nzara vari kufa vachitadza kana kutenga mapirisi $2 mafamasi aitwa x4 ndekuti ndine bhondi.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vachitaura parunhare vari mukwekwe naRay Choto weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sihle Senkosi Mukondo avo vari kurarama nechirwere chegomarara rezamu. Tino kuchingamidzai nemufaro amai Mukondo. Mungatitsananguriro kuti makaziva sei kuti makange mabatwa negomarara rezamu?
Ndakabatwa breast cancer gore rakapfuura 2017. Ndaenda kunovhenekwa kucancer association. Chinhu chandaita every year kubva muna 2012 ndaingoti October ikasvika ndokufarirawo karibon kaya ndomhanya ndoenda kucancer association ndokontributa hangu dhora rangu ndotariswa nana mukoti. Pandakazoziva kuti ndave nechirwere checancer ndakazoudzwa danho rekutora ndikapedzera ndana kunana chiremba kuparira nyatwa ndikaitwawo operation zamu rakabviswa vachifunga kuti ndaive pastage yekutanga yecancer. Asi pakupedza operation vakaona kuti yange yatopinda mumwiri wangu mumalymph my lymphatic system. Zavafunga ukia stage 2. Ndatanga chilongwa che chemotherapy chekurapwa cancer.
Pamakatanga kutora mishonga nekutanga kurapwa zvii zvamainzwa.
Ndinobva kuti unoita, unoonda, unoruta, zvinoitika. Asi unofanira kushinga, kunyanya kuziva Mwari, kunyanya kuziva kuti upenyu uyu. Handisu tine... Tinoziva mapedzisi wayo nekuti zvichafamba sei. Tinofanira kuramba tichienda kuna Mwari tichingotaura naye nezvatinoda neupenyu hwaatipa. Saka ndozano zvandakatora ndapedza chemo ndakatorwa futi mamwe matest vakaona kuti kensa yange yapinda mumabhonzo. So stage yekensa yandave inonzi stage 3. Kensa yandinayo ine hasha, vanoiti it's an aggressive cancer nechirungu. Type yacho inonzi HER2 positive. Makensa akasiyana pabreast. Pane mamwe ane hasha, pane mamwewo anongovepo asingaite kuti kunyanya kuspreada muviri wese. Saka ndakazoita radiation kupisa futi pange paitwa operation kuita kuti kensa iite sei iparare.
Kurapwa kwacho kuri kuendeka here nemaumiro akaita zvinhu munyika?
Mumasondo matatu tofanira kubaiwa injection. Injection yacho yakukosta US$2,150 pafamasi yakatichipei. Zoreva kuti kune mamwe mafamasi inokosta US$2,600 kwete edu aya mabhondi emuZimbabwe ayo iwo havatambire pakutenga injection yacho tuende unopaiwa nana dokta kuchipatara. Pane nyaya yekuti kensa yakapinda mabhonzo inewo treatment yayo maiwayo futi mamwe ma200 maUS$ every 3 months kusvika gore rapera. Kuzoita imwe yemakore 5 years ndeyokutora zuva rese kunge muna neBP unotora tablet yacho zuva rese kuzoti mavitamins. Mwiri wako unenge waafekta zvikuru nechimo. Kurapa kwacho kunorwadzisa izvo.
Pane chikafu chamunokurudzirwa kuti mudye here semunhu ari kurarama negomarara rezamu?
Saka pakuda kurapwa paya unofanira kuimprova system yako nekutora mavitamins akati vitamin E, vitamin C, vitamin D3 ne calcium kunyanya, especially kwandiri because of nyaya yekuti anyaya yapinda chi yakapararira kumabhonzo as well.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sihle Senkosi Mukondo, avo vari kurarama negomarara rezamu. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi tiine hurukuro yatiri kuita nasachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander. Vashandi vehurumende vakawanda vari kukumbira kana kukurudzira hurumende kuti dai yavabhadhara miripo yavo nemari yekunze kuitira kuti vafambidzane nemamiriro aita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Alexander. Amai Alexander, tinonzwa vashandi vehurumende vari pasi pesangano renyu reApex Council vakawanda vari kuchema-chema nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tichinzwawo nevarairidzi vachichema kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekunze kuAmerica. Imiwo sesangano muri kutambira sei zvichemo izvi?
Ichokwadi, tatambira zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi. Inesuwo tichizviona nekuti tiri vashandi vehurumende.
kuti mari yatirikuhora haichakwanisa kutenga zvataisitenga uyezve haichakwanisa kuti tiraramise mhuri dzedu kusvikira mwedzi wapera. Saka zviri kuitika muekonomi zvizha bva zvatishaisa zano semassive savings. Nokuti takati isusu tinoda kuti titaurirane nehurumende, takanyorera minista vedu vepublic service musi wa 8 October tichiti zvapaitwa monetary policy navagavena nezvese zvema 2% izvi tax zvazvanzi ndo zvavako, tanga tadi kuti timbosangana mutitsanangurire kana zvichigona tikurukurirane tina reserve bank governor naminister of finance. Isu tichitaurawo zvichemo zvedu semacivil servants pari zvino hatisati tapiwa response kubva kugovernment, asi tinotarisira kuti ndofunga zviri muurongwa hwavo kuti vachazoda kuti vasangane nesu. Asi zviri kuitika kumacivil servants zvinhu zvokuti zvakaoma kuti vari kutotadza kana mwacho kutouya kubasa, nokuti hapana chisina kukwira, zvese zvakwira. Vakandemiri kana muchiri kuyeuka munogona kuyeuka kuti takawedzerwa mari muna June. Mari iyoyo yakawedzerwa yese yatorwa, uyezve even value yemari yatakanga tichitambira even tisatawedzerwa yese yatorwa, it has been eroded. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinonyanya shungurudza vanhu kuti vazoti pamwe tinoda maus dollars, ndezvekuti mukatasa maprices muchaona mamwe acho akwira 4 times as much, mamwe acho 5 times as much. Saka tikazoda kuenda tichinotarisa manje value yemari yatatikutambira kuti yaafektwa sei, ndichazopesera muchiona kuti pamwe tiri kutozosara tisina kana mari. Saka zvinhu zvashungurudza vanhu.
Pane vamwe amai Alexander vari kutotanga kutokurudzira kuti dai vashandi vehurumende tambokandama padza pasi kusvika zvinhu zvagadziriswa. Inyaya yamati mabata here kuapex council uye mati manzwa here shoko iri?
Approach yeapex council kazhinji haiwanzokurudzira kuti vanhu vatange kuisa mapadza pasi. Tinoti isusu ngatitange tataurirana naemployer wedu. Kana tataurirana naemployer wedu tamboingenja, tisangoita sekuti tinongogara takaronga kuti zvoda kurega basa. Tinofanira kuti tange tataurirana. Kana tataurirana tazoona kuti zvekutaurirana hazvina kubudirira, kazhinji ndo patinozoshandisa simba. Saka isu tanichikurudzira izvi kuti hurumende dai achisangana nesu titaurirane. Nokuti dzimwe nguva tingangoti tinokanda mapadza pasi, whereas in fact tinenge tisiri kukanda mapadza pasi. Inenge iri nyaya yekuti munhu pamwe zvinhu zvazvakwira achatadza kudi kubhadhara mari yekombi, vamwe vachatadza kuya kumabasa, vamwe vari kushayiwa fuel. Saka mamiri akaita zvinhu izvozvo hazvizi kumboti vanhu vanganzi vakanda mapfumo pasi, asi kuti kwataakuenda kuti kutozoona vamwe vedu vachitozotadza kutoafodha chaiko kuya kubasa.
Tiri kuonawo kuti ino yava nguva yekutendwa kwevashandi atingati mabhonasi. Pane urongwa huripo here gore rino?
Isi takangonzwawo mamwe mapepanhau achitaura sekuti zvainzi minista vedu vefinance vakataura kuti vashandi vehurumende vanowana bhonasi, asi chandoda kuti vashandi vazive ndechekuti hasati tareceive official communication kubva kuna employer wedu ichitaura nezvebhonasi.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai Alexander nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita basa vakandemini.
Manga makateerera kunasa chigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council amai Cecilia Alexander muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Tinotenda kuna Jonga. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yechibuku Super Cup semifinal yatambwa nasi. Harare City yarova Capes United 2-1. Izvi zvinoreva kuti Capes United yabuda mumakwikwi echibuku Super Cup. Mangwana Dynamos iri kutamba neTriangle.
She sang in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my tie. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going to put a cabasana.
Sara Gade,
come on, I'm not going to be doing a kurura. Oh, my love, for you made me. Kero langa my destiny. Baby, you and I are meant to be.
Sezvo nguva yedu yapera, totarisa musoro yedu yenhau yanhasi.
MDC inotungamirirwa navachamisa yocherechedza kushitsa kwayo makore gumi nemapfumbamwe kubva zvayakabva muna zvayakavambwa muna 1999 tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
sokuisika December